Beats Production.
Watero kafatwa, ruoko runopane mufaro kufura, runokamuchira. Watero kafatwa, ruoko runopane mufaro kufura, runokamuchira. Blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Wakaro kafatwa, ruoko runopane mufaro kufura, runokamuchira. Runopane mufaro kufura, runokamuchira. Tishumire kune vamwe vedu vanoshaiwa, vanoda ruoko runopa. Zvayasvika nguva yekuti tishumire kune hama dzedu dzinoshaiwa, vanoda rudo rwedu kuti zvishuwo zvemwoyo yavo zvizadziswe nesuwo. Runopane mufaro kufura, runokamuchira. Wakaro kafadzwa, ruoko runopane mufaro kufura, runokamuchira. Tafunga pamoyo tireke kuita nokuchema kana nekurovererwa, nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Wakaro kafadzwa, ruoko runopane mufaro kufura, runokamuchira. Runopane mufaro kufura, runokamuchira. Wakaro kafadzwa, ruoko runopane mufaro kufura, runokamuchira. Wakaro kafadzwa. swa wokuru no pane mufaro kufura unoka muchira